Manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu Gumiguru 2024 makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vaparura urongwa wemamiriro akaita zvinhu munyika vachiti hapana kudzokera kumashure pakushandisa mari yeZig. Asi vanopikisa vanoti mashoko aya anongoratidzawo kuti akundwa asi ebachi padare. Vaimbova miriri wemukopa North mudare reparamende vaAmos Chibaya vamiswa pamberi pedare raMajor Street muHarare nhasi vakadzoserwa mutirongo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa nhasi vaparura urongwa wemamiriro akaita zvinhu munyika kana kuti State of the Nation Address vachiti danho rakatorwa nebhangi guru reRBZ rekuderedza uremu hwemari yeZig kubva pa15 kuenda pa25 kana zvichienzaniswa nedhora rimwe chete rekuAmerica idanho rakanaka rinoda kutsigirwa. Asi vakawanda munyika vanoti RBZ yakakanganisa zvikuru uye yakasiya vanhu vakawanda vari pamene. Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura kudare reparamende kuMount Abden muHarare, vaMnangagwa vati vanhu vose munyika vanofanira kutsigira mari yeZig.
Matanho akatorwa neRBZ ndeekuedza kudzikamisa mari yedu. Zvasarira isu chete kuti tiedze kuti mari iyi isapera simba. Tichatora matanho ekuranga avo vanopesvedzera vanoita kuti mari yemuno ishaye simba.
Izvi hazvinene kuti dhora rimwe chete rekuAmerica rave kutengwa nemari inosvika 40 zig pamusika mutema. VaMnangagwa vati hurumende yavo ichaisa parutivi zvikamu 50 kubva muzana zvemari inotengeswa zvicherwa kuti itsigire zig. VaMnangagwa vatiwo zvisinei nekuti nyika iri pasi pezvirango upfumi hwayo huri kuratidza kusimukira. Mutungamiri wenyika arumbidzawo vari muchiuto vachiti vari kubata basa rinomwisa mvura mukuchengetedza runyararo munyika. VaMnangagwa vabva vavhurawo zviri pamutemo chikamu chepiri cheparamende yegumi kana kuti second session of the 10th parliament apo vakomekedza dare reparamende kuti richimbidze kugadzirwa kwemitemo yavane nguva ichingonzi iri kugadzirwa.
Pane mabhiri akawanda agarisa achingonzi ari kugadzirwa mudare rino. Ndinoti kwamuri makurukota eparamende, onai kuti mitemo iyi yapasiswa nekukasika apo chikamu chino chebasa renyu chisati chapera.
Mushure mekuturwa kwemashoko navaMnangagwa, gurukota rezvemari vaMutuli Ncube vaudza Studio 7 kuti zvichitevera danho rakatorwa neRBZ svondo radarika, vashandi vehurumende vachawedzerwa mari yavanotambira.
Tinoziva kuti vashandi vemaservice servants mawages acho anoda kufanana kukwidza tiri kutarisa izvozvo kuti vasivu service hurumende toita sei tokwidza sei tiri kukurukira nyanya yacho izvozvo.
Asi mumiriri wemarondera central mudare renational assembly uye vari nhengo yeCCC kuchikwata chinotungamirwa navaWalshman Ncube vaCaston Mateu vati ruzhinji rweZimbabwe rwakabatwa kumeso nehurumende apo vakanzi mari yeZig yakatsigirwa negoridhe.
Takanyeperwa kunzi imari iyi ndeyegold. Mari iyi varikutota vachitoisa mapeg vachipega pavanodira zvakangofanana neRTGS tadzokera kuya kwekuti takada kuzvitarisa in the next 6 months or 8 months, vakadzoka futi vakuti aiwa ra 100.
Vanongorora nyaya dzeupfumi uye vari mukuru wesangano Coalition of Liberal Market Solutions vari Joyce Ngwenya vanoti mashoko aturwa nemutungamiri wenyika haratidzi chimiro chaicho chiri munyika chekuti zvinhu zvakaoma.
Hapana nzira dzavairatidza kuti vane chido vamunanga kuti vachigadzi vagadziridze imba yeZimbabwe yamaka moto. Aiwa tinofungira kuti kuda vanovabetsera ndo vareswa. Mamiriro enyika yedu hana kunyatsotsanangudzwa nemasolutions acho.
Zimbabwe iri kusangana nematambudziko akaita senzara yasiya mamiriyoni evanhu vachiona chitsuku nekushaya chekudya. Vamwewo vateerera mashoko avamunangagwa vanoti mutungamiri wenyika anyanya kunongedzera kumatambudziko vachisiya kuzotaura kuti zvinetso izvi zvingagadziriswa sei. Vachipeta kutaura kwavo vamunangagwa vakurudzira kubatana munyika vachiti ikodzero yemunhu wose kuchengetedza kubatana nerunyararo zvinova nhaka yenyika. Asi vanopikisa vanoti munyika hamuna kubatana vachipomera vamunangagwa mhosva yekutonga nedemo. Mutauriri wechimwe chikwata cheCCC chinotungamirirwa navaJameson Timba vari mutirongo kwemwedzi yave kuda kusvika mina vapromise Mkwananzi vanoti vamunangagwa vakundikana.
Chakakosha muZimbabwe parizvino ndechekuti pange pane utungamiriri hutsva. Hapasi kudiwa karenzi itsva, hapasi kudiwa meseji itsva, pari kudiwa utungamiriri hutsva, utungamiriri unobuda muvanhu, utungamiriri unoteedzera nekuda vanhu.
Vamunangagwa vakurudzira kuti paramende ipedze kuzeya mabhiri ose mwaka uno akaita seekodzero dzevakaremara, repersons with disabilities, rekubvisa chirango chekutongera vanhu rufu kana kuti death penalty abolition, uye remashandiro emasangano akazvimirira oga kana kuti private voluntary organizations amendment nemamwe. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vaimbova mumiriri wemukoba North mudare paramende vaAmos Chibaya vamiswa pamberi pedare raMajor Street muHarare nhasi vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga panze pedare iri paitongwa nyaya yemutungamiri wechikwata chebato ravo reCitizens Coalition for Change vaJameson Timba. Pamberi pemusangano weSADC wakaitwa munyika munanyamavhuvhu, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemakurukota avo vaiti pane vanopikisa vaida kukonzera kusagadzikana munyika kunyangwe vaisapa humbowo hwacho. Izvi zvakapa kuti vakawanda vasungwe. Mukuzeya nezvenyaya iyi uye mukuzeya nezvaitika mudare nhasi tabata gweta ravachibaya vaChris Mike vanova nhengo yesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Nhasi vachibaya Amos Chibaya vamiswa pamberi pedare remhosva remagistrate kunonzi magistrate court kuRotten Row. Vakasungwa musi wemuvhuro mishongo irori ino iri. Vakangobuda kubva kuremand prison, mapurisa elaw and order akabva atongovati chi. Vakataona kwauchaenda zverusununguko rwavapiwa nemutongi hapasisini akavakutora nenyaya itsva.
Vari kupomerwa mhosva yei chaizvo?
Vakamusunga ivowo vachiti kune mhosva yaakapara mwedzi yapfuura musi wa25 June 2024 panzvimbo yeRotten Row Magistrate Court. Saka mhosva yaari kupomerwa panyaya itsva iyoyo ndeyekunzi akataura mashoko anokurudzira kuti vanhu vaite mhirizhonga. Ndiyo mhosva yaakasungirwa. Mapurisa ndokunge vakaichengeta kubva musi wemuvhuro kusvika nhasi musi wechitatu paakuendeswa kudare.
Saka dare rati kudii?
Pazuva ranhasi Chibaya aida pamberi pemutongi vaDennis Mangofi. State yanga ichimiririrwa kana kuti muchuchisi anga ari iye vachonzi Rufaro Chonzi. Saka taapiwa mukana yekuti tipe nyunyuto dzina vachibaya pamusoro pemabatiro akati nemapurisa. Tichibva ipapo ndokubva taenda pane yekuti vachibaya vasunungurwe vagotongwa vachibva kumba. Muchuchisi ati iye anopokana nechikumbiro ichocho chekuti vachibaya vabve kumba. Saka muferefeti wenyaya anonzi investigating officer amiswa pamberi pedare achinzi ape huchapupu hunotsigira kupikisa kuitwa namuchuchisi nyaya yekuti vachibaya vapuwe bhel vatenge vachibva kumba. Nokudaro nekupera kwekwa zvinokwaita nguva nekuti yanonoga kutangwa kazembi kujeke chakare mangwana.
Saka vaka chengeterwa mutirongo kupi kwacho?
Kubva musi wemuvhuro kusvika nhasi vanga vari muchitirongo chekuHarare Central Police Station vachichengeterwa nemapurisa, asi nhasi nekuti nyaya yakanga kudare vabva vadzoserwa zvakare kuHarare Remand Prison. Ndokwavanenge vachibva nyaya yekuti vangapiwe bhero yato vanganyime inenge ichienderera mberi iyo vari muusungwa.
Ngweta vaChris Mike vanova nhengo yesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vachitaura vari parunare muHarare. Vamwe vagari vemudunhu reMashonaland West vari kufara nekuuya kwechikopokopo chiri kutakura varwere vanenge varwarisa kuti vanorapwa kuchipatara cheparirenyatwa kuHarare. Asi vamwe vanoti hurumende inofanira kuvaka makirinika akawanda uye kuendesa mishonga nezvikwanisiro kuvanhu. Nonorai Jena anoti panyaya inotevera.
Mumwe ari kufarira kutakurwa kwevarwere nechikopokopo ndeabai Jestina Kumwala, avo vanoti madzimai akazvitakura ayo aidaruya muroro wekusununguka neoperation vaifane kunonokerwa. Nekudaro madzimai aya achange ava kufamba nyore uye kukurumidza kusvika kuzvipatara zvikuru.
Zvakanaka kuti hurumende achibatsira munhu anosvika fasi kuhospitopo kubatsirwa nenguva yakanaka. Zvafadzawo chinhoizi tani chikopokopo chinotakurawo chiiano.
Mumwe mugari wekuhurungwe amai Chenai Motsi vanoti pasati pave nechikopokopo zvainge zvakaoma sezvo motokari dzinotakura varwere dzaishayikwa.
Zvazvakaoma asi zvino hazvinoiti.
Asi vamwe vakaita semumiriri wekariba muparamende uye vaimbove mukoti kusiyakob vashaine gwangwava vanoti zviri nani kuvandudza zvipatara nemakiriniki pamwe nekuisa mishonga kunzvimbo dzakawanda.
Saka zvipatara ngazvivandudzwe vanhu vawane atinoti maservices vari kumusha ikoko. Kana chichinzi zvipatara ngachive zvipatara zvechokwadi chiine mishina, matheatre machine, malaboratory nema x-ray machine vanhu vobatsirikana.
Vagwangwava vanoti rimwe dambudziko richasangana nevanenge vaendeswa kuHarare kunorapwa kushaya mari yekudzokesa.
Kana munhu achipora anongoenda pamba pake, pane kuti munhu ava ikoko apora wozopinza hama dzake panguva yakaoma kuti vamuite mudeme mudeme wokumutsvagira mari yekuti adzoke kumusha.
Mutauri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti zvikopokopo zviri kuzadzisa urongwa hwebazi ravo wekuti varwere varapwe nekukurumidza.
Minister of Health and Child Care Air Ambulance atibate zvikopokopo, saka iri kubudirira patiaiteshedeiani vakaita kuchinhoi kana Bulawayo. Saka tingati isusu zvikopokopo zvedu iti bridge yatingati geographical gaps ensuring timely medical intervention.
Sangano reUNICEF rinoti muZimbabwe vana vanodarika mazana matatu nemakumi matanhatu nevatatu kubva pavana zana rezviuru vanenge vaberekwa vakafa mukuberekwa kwavo muna 2022 nguva zhinji nepamusana pekunonoka kuwana rubatsiro. Mukuru wepachipatara chikuru chemuchinhoi Dr. Colette Mawire vanoti vari kushevedza chikopokopo ichi mazuva mashanu pasvondo kuti chitakure vanenge varwarisa vachida rubatsiro rwechimbi chimbi, uye dzimwe nguva chinoshevedzwa kaviri pazuva. Chikopokopo chinotora maminitsi makumi matatu kuenda kuHarare, mutunhu unotorwa awa rimwe chete nechidimu nemotokari. Hurumende yakatenga zvikopokopo makumi matatu nezviviri zvinokosha madhore ekuAmerica mamiriyoni mazana matatu nemakumi maviri kubva kukambani yekuRussia yeRussian State Corporation kana kuti Rostec. Asi kusvika pari zvino zvikopokopo gumi nezvisere ndizvo zvava munyika. Zvimwe zvikopokopo zviri kushandiswa nemapurisa uye zvimwe zvichange zvichishandiswa munguva dzenjodzi huru kana kuti rescue mission. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Vatereri, tinokumbirai kuti mubatane nesu padande mutande re WhatsApp, moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya pakanzi like. Chinokupai nhau dzinenge dzichiri kupisa. Govana ine vamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu basira vanoti vari kutsvaga vanhu zana kumahombe kombe kweJibuti vanonzi vakamanikidzwa kujambira munyanza nevaridzi vengara vambiri dzainge dzakavatakura nemusi wechipiri vachibva kuYemen kuenda kuJibuti. Kusvika pari zvino kwawanikwa mitumbi yevanhu 45. Mauto eIsrael abomba zvakare nhasi muBeirut, guta guru reLebanon, achiti ari kurwisa chikwata chinopfurikidza mwero cheHezbollah chinotsigirwa neIran. Chikwata cheHezbollah chinoti chiri kurwisana nemauto eIsrael mumadhorobha akawanda pedyo pemuganhu wenyika mbiri idzi. Israel yabombawo nemuchadenga matunhu anoti Gaza neKhan Yunis ikauraya vanhu 51. United Nations Security Council iri kukurudzira nyika dzose dziri kurwisana kuti dzimire kuita izvi uye iri kuzeya nyaya yehondo iyi nhasi. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro nava Azaria Dube Nduna avo vanoisa chigaro wesangano reHuman Rights Organization in South Africa, sangano rave nemakore 15 raumbwa rinomirira zvarwa zveZimbabwe panyaya dzemagwaro ekuti zvigare nekushanda munyika iyi pamwe nekusasangana nematambudziko. Vanduna avo vaita hurukuro naJonga Kandemiri weStudio 7 vanoti mazuva ano basa ravo raoma nekuda kwekusungwa kuri kuitwa zvarwa zvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Asi nekuda kwekuuya kwaita dambudziko iri rekusungwa kwavanhu yavanoti Operation Fiela yekuda kutsinga maforeigners, zvava kuti vhiringidza mashandiro nokuti pamwe una mapepa kana una mapepa vanhu vuya vachingosunga.
Saka muri kugadzirisa sei dambudziko riri kusangana nevana veZimbabwe iri vaDube?
Pari zvino tiri bhizi kuita misangano dzimwe nguru neyatinoti VFS uye neHome Affairs kuti vanhu vakatanga kuapplya mapermits awa amaasset EP vangakwanisa kuti vamawane sei, uye zvine zvinodiwa kuti vamawane, uye havangakwanisa here kushandisiwa kuti vangatorogwa dzimwe mari navanhu vanenge vachingoita sekuti vavanovabatsira bati vasingavabatsiri. Vemapermits awa ari pamutemo here kana kuti anobvumidza here kuti vanhu vaapply kuti vakwanyereziwe kwakakwana kuti chii chinodiwa kuti munhu ange achiaplya, uye mapermits anotora nguva yakareba zvakadini, vone vanomaaplyera kupi, munhu angaziva sei kuti maaplyera ndaita aya ndokwase ndiwane pemiti.
Sei makafunga kutanga basa irori rekubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa?
Iri basa iri takaritanga nokuda kwokuwandu hwavanhu vanobva kunyika yedu yeZimbabwe vava munomu. Pamakore adarika iyi tachimbosvika mu3.2 million. Saka takaona kuti mawandiro akaita vanhu ava pane matambudziko avanosangana nawo dzimwe nguri vari munyika isiri yavo. Zvikuru sei seSouth Africa inyika yaunoona kutiko haina kugadzikana zvakanaka, munopagwa mhosva dzakawanda, munofa vanhu vakawanda, munotsotsiwa vanhu vakawanda, nyaya dzehuman trafficking. Saka tikaona zvakanaka dzimwe nguri kuti tive nesangano rakadai kutiko kana vanhu veZimbabwe vakapinda dambudziko vanokwanisa kuti vatibate tigobatsirana navo dzimwe nguri pane zvimwe zvavanenge vasingazivi, nekuti state chema meeting nei nehurumende yemuno muSouth Africa ingange iri social development kandi police kandi Home Affairs.
Muri kuona semuri kubudirira here pane zvamuri kuita izvi?
Ai, vari kusunga zvikuru vanhu vasina magwaro munomu. Zvinotonzisa tsitsi nokutiko pari zvino izvi zvichiroka kubatawo nepasipoti yako ine mazuva akakwana vanokusunga. Vakakubata choro ni asailamu yakanaka nemasuva akanaka vanhu kukusunga saka chino gwadza chikuti vanhu vese vanosanga nematambudziko aya nyangwe vamiririri isu nemamwe masangano ava zvitori serious mutemo womunhu muSouth Africa vanoita sekuti chini vane right kungokanganisa vanhu kese inokwanisa kuvhugwa kumapurisa pati unoona kuti haina kwairi kuinda
tichiona iko kusungwa kuri kuitwa vanobva kunze kwenyika yeSouth Africa kusanganisira vana veZimbabwe zvingagadziriswa sei
mavonera ndinozviita ini zvanga zvichida hurumende yeSouth Africa yakwanisa kunyatsotarisisa kuti ione kuti iko Zimbabwe neSouth Africa neMozambique kune dzimwe nyika dzakakomberedza tinongori vanhu vamwe saka pakutsvaka vanhu vasina mapepa vasashandisa utsini nokuti maitiro avari kuita ezvino izvi hatichaitifanika tiri vavakidzani chimwe chanenge ari pano chekuti dene hurumende yedu yekunyika ikwedu yakwanisa kuona dzimwe matambudziko osanganiwa navana veZimbabwe vari kune dzimwe nyika kuti denika yeduwo dzime nguri yaiva neutongo dzime nguri hojekerere zvingabatsira kuti vana vakwanise kuti vadzoke kunyika yavo vasi vari munyika yavo pano kuti vafire kana kutambura kune dzimwe nyika nekuti ndikatarisa nhamo iri muZimbabwe segore rino mvura isina kunaya munhu akabva kuna akatadzokera kunyika kwake unoita chini kuti munhu wari pamwe achibata bata
Chizvarwa cheZimbabwe vaAzaria Dube Nduna vari parunare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7 Vatevedzeri vevari kukwikwidzana musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica vaTim Walz veDemocratic Party iri kutungamirirwa naamai Kamala Harris uye vaJD Vance veRepublican Party rinovabato riri kutungamirirwa musarudzo iyi nevaimbova mutungamiri wenyika vaDonald Trump nhasi mangwanani vaita gakava kana kuti debate pamberi pesarudzo yemutungamiri wenyika iri kuitwa musi wa5 Mbudzi. Vaviri ava vataura nyaya dzinechekuita nezveutano, kodzero dzemadzimai, upfumi, kupinda nekubuda kwevanhu munyika, hondo iri muMiddle East paine kurwisana pakati peIsrael neIran nezvikwata zvinodyidzana neIran zvakaita seHezbollah neHamas. Mukuzeya nezvegakava iri, Ivan Zininga weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vari mumiriri wesangano reNational Democratic Working Group muno muAmerica vatafadzwa munjanja kuti tinzwewo maonero avo nezvegakava iri.
Debate iri ndakaruona sekunge ranga richaratidza kuti vanhu vachazotungamira vachitevedzera vaDonald Trump kana kuti vaKamala Harris vakamira sei. Vanhu vanga vachida kuti vanyatsokumboonawo ivo vaJD Vance kuti munhu akamboita sei nekuti ndiye munhu akambokonzera bongo zvozvo nenyaya yekuSpringfield yekuti vanhu vekuHaiti vanga vachidya kitsi nembwa. Ndiye akakonzera bongo zvozvo achitaura nezvemadzimai vasina vana. Waudzo munhu wekuti vanhu vanga vasanyanyotaura nezvake anga asatamboita debate saka vanhu vanga varuda kumboonawo kuti akambomira sei kumudaro.
Saka nyaya dzamungati makabata imi dzakabatwa nevarume ava dzakasvika kuvanhu nemutsindo ndedzipi?
Pane nyaya yesandwi kana kuti yemadzimai yeutano hwemadzimai inyaya yandakaona kuti ndo yanga iri pamusoro pedzimwe nyaya. Pane nyaya yavaDonald Trump yekuti ivo vanoti akahwina election ya 2020 yakadzokazve. Ndingati kune nyaya yeObamacare yavakaita makakatano vavhanzi vakaonekwa kuti vanga vachiyeba. Kune nyaya yeimmigration nenyaya yeekonomi saka dzakati wande nyaya.
Muchitarisa matauriro akaita varume vaviri vava zviripo here zvamungaona sekuti zvingachinja mafambiro angaite sarudzo dziri kuuya?
Kakawanda kacho zvinowanzokunzi vatevedzeri vemapresidenti havaunyanyi kuchinja maelection nekuti mavhota vanenge vatodecida kudhara saka hazvinyanyi kuita mutsindo steriki. Asi ndinoona nyaya yakabvunzwa nawawals kuna vaJD Vance kuti saka iwewe unoti Donald Trump akahwina here election ya 2020. JD Vance haana kupa pindura ipapo. Saka zvinoratidza kuti iri nyaya yedemokrasi nenyaya yekuchengetedza demokrasi. Vaya vachazovhota vanenge vari pakati maindependence havafari nemhinduro yakaitwa nawawals yekunzvenga nyaya. Saka zvinogona kuzoinfluenza result yemaelections.
vanongora nezvematongerwo enyika vari mumiriri wesangano reNational Democratic Working Group muno muAmerica vatafadzwa mujanja vari parunare kuTexas naEvans Ninga weStudio 7. Yava nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pastudio baba wevanhu baba chinogurei ndiri kuti inini opa muchinguri akabuda Minister of Defense achipopota chaizvo kupopota kupopotera vana veZimbabwe kuti sei muri kutuka zigi muri kushora zigi asingade ngaabude ko vanhu vaita sei uye Minister weDefense unoenda kuzomira kufinance kuti zvidipo amuchaziva zvamaakuita kavana opa amusiri mashungurudza vanhu muchiupisa vanhu muchisunga vanhu here vanhu veZANPF muchirumisa vanhu nembwa muchivharira vanhu nenyaya yezigi raita sei ko maakungoita hasha chachiki pese pese takakuudzai kare vanhu veZANPF kuti amuchagoni kutonga zigirenyu iro vamunangagwa torai zigirenyu state house rapa
tinoona pwere dzichiita mahumbwe dzinoumba mota yevhu iyo pwere ndiyo inenge yakuti kinga mota ndozviri kuita vakadhinde ziki mari yacho iyoyo diki iyo denomination diki ye50 cents iyoyo ukaibata kudai uipeta kekutanga kechipiri yatotsemuka inenge blood paper inhumbu yabva pa6 months muri serious here kuti nyika ingadhinde mari every 6 months ndiani ari kuzviita pasi rino
pa studio 7 masora sehamadiwa ateereri ipapa b kutaura chokwadi chako chako mukanatso kuzvionaka matauriro anoita vanhu vezano vanotoita sokutoti hurumende ndeyavo nokuti chese chavanotaura vanongotaura kuti isu vezano iko zvinoono vari kuite nharo nezigi rakadonha ravanotoona kuite nharo nemombe yaora kutaura kuti aichamuka yofure bundu zvinoreve izvozvo zviri kuite zano zano zivai kuti muri kudhila navamwe vanhu vasiri vezanowo saka munofanira kuti munzwire vanhu tsitsi
makadiko vajonga kandimirei uyo anonzi Farai Marapira zvaari kutaura zvo ndezvamukoti matsuru chero akada kuri kumanikidza kuti zigi hakuna kwarinoenda asi ratodhakwa rapera simba iye waya asingatambiri zigi anomanikidza veruzhinji vari kunonga svosve nemuromo kuti vatambire zigi mari yavo yavakagadzira vachipembedze zvine yapera simba zvavo zvokunyepa izvo ungajute zvimwe kana kuriga zvimwe but economy yacho yakarigika.
Kazuvai vana veZimbabwe, kazuvai. Vana veZimbabwe tikasangwarira apakapa. Tabva tavharirwa kumashure nekuti vakomana avo vezano ava kazvavakuita manje vakuchitoona kutoti nyika yakutoita kunge yavo. Vauraya maopposition ese anga akasimba. Akutsvaga rwengo kuti isusu tichimaka kana kumaka chamisa. Macomrades, akuchiita opposition macomrades.
Ndodambotaurawo nezvepamusoro pevarumavo vanozviti tiri maeconomist vakaita sana Prosper Chitambara naiva vanozvititiswa namapanga mazano veRBZ vana persistent Gwanyanya dai vangotaura chokwadi vachiudza mukomana kuti kureva kuna murambi kuti murambi nyaya yezigold iyo yavari kuramba vachida kuramba vachiita nezvayo ngavangotaura chokwadi kuti mukuru ngatisiyanei nazvo musafadza munhu nenhema vakomana maekonomisti aya ndiwo vari kunyanya kutiuraya.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Kana muchida kutumira mazwi enyu shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika munyika. Vateereri musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na8pm nhasi apo tiri kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe nezvedanho rehurumende rekuderedza nezvedanho rehurumende rekuderedza uwandu hwemari yekuti munhu akwanise kubuda nayo munyika kubva pa10,000 kusvika pa2,000 chete. Tichatarisawo mashoko avamunangagwa mudare reparamende nhasi nemamiriro akaita zvinhu munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai tichikusiyei muina Standekile Mushanga munhau dzeIsindebele. Ini ndini Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri.